chatinotarisa nacho kuti mitengo yezvinhu iri kukwira here, yatinoti inflation, ndiyo inotiudza kuti mitengo iri kukwira here kana kudzika. Hongu gore rakapera mitengo yakambokwira chaizvo, asi takazoona kuti inflation yacho yakanga yakutanga kudonha kusvika munana November, yanga ichingodonha yakazongoti kwirei muna December. Asi tiri kuona zvakare kuti January na February inflation iri kudonha, ndiyo measure yatinoona nayo kuti maprice ari kukwira.
Asi kaiko zvino tiri kuona mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanya, Dr. Murefu?
Hongu maprice ari kukwira, asi haachanyanya kukwira zvekumhanya sezvaakamboita gore rakapera. Saka tiri kufunga kuti tinoona kuti mitengo iri kukwira sei tichishandisa iyo inflation, ndiyo inotiudza pari zvinezvi inflation iri kudzika, asi mitengo yakagara yakwira kare.
Zviri kufamba sei panyaya dzemihoro yevashandi?
Iye zvino tiri museason yekuita collective bargaining, saka mucollective bargaining process imomo vanotarisawo zvakare inflation kana kuti kukwira kwemitengo yezvinhu. Vanozviita factor into the negotiation process, mawages achiitwa adjusted in line neinflation.